manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 12/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera. Sazvigaro vebato riri kutonga reZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri vanokurudzira vanhu mukaroyi kuti vavhotere bato reZANU PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Indwe mimwe emisore nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuvapa maminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Frank Chikore uyo anga aenda kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira futi nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afombera kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yerudhaka stadium kumarondera umwe manga muchifanira kuitwa musangano navachamisa nevatsigiri vavo. Zviuru nezviuru zvevatsigiri veCCC zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira utungamiri hwebato razvo wanga waenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Saraza kiwa mkana ni mapurisa wakutivao zeva sigiriva wakutiva parare vachamisa vata hapana chabuda kumatare kwa vanga vaenda.
Taenda kukot nesuro maloya daka enda kukot ma jaja ipana ngari kukot akashayi kwa usiku weste maloya akapeza usiku akangomiri lapa jora jaja kusikila nasi mangwana bazo enda zile kukuno kumashwe doko kwa jatiri. Judgment is in the ends. We care what you get from Sangadun Murunyara. We are a part of peace, a part of the rule of law. Takawara mba kwacha inda kukotu. Wacha zigo ni kutumuende nemberine msangan. Chikadari wa sakanaka. Chitipai mkana jino mzawani. Kuti zarambga.
Vachamisa vati havadi zvemhirizhonga ndosaka vateerera kurapidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa. Vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera.
Mutambirwi gwinyawo uye ramangwana tisi hurumende. Mapurisa hachinjwe. Mapurisa anoramba ari mapurisa. Masoja anoramba ari masoja. Chinochinjwa matipo ipad.
Mutevedzeri wemutauri weCCC vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo kudhuliba dzimu stadium kuBedbridge mangwana zvisinei nezvaitika nhasi vachiti chinovashamisa ndechekuti ZANU PF iri kungoita misangano yayo pasina kana dambudziko.
VeZANU vari kutaura kuita zvezvavanoita kuti isusu tisaungana asi yelo iri mumwoyo mwevanhu asi yelo iri kutenderera kumamisha kwatati tiri kuzarabanuku izevezeve vanhu vari kutaura togona kupfeka matisheti atete akapiwa nekuti vanenge vachida kushandisa fie asi mwoyo medu ndeye yelo imwoyo yaimbova red yakachinja musi watakaanaunsa on Wednesday ikaita yelo.
mumwe mutsigiri weTriple C angauya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu amai Jane Chikandwa vati kunyange hurumende yava Emmerson Mnangagwa yavarambidza vachamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi hapana chichazovamisa kuvhotera pavanoda
hazvisati munhu kuenda mubaloti box kuti anovhotera candidate yaanoda chandoda kukudza ndechekuti muno mumarondera chimuti chine Triple C tisine chimuti takahwina kudhara zvese zvavari kuita izvo kushandiswa because of Lawrence Katsiru namatereka vakada kupinda pau MP neivo vanzanzi garwe chairman saka hapana havari kuona kuti ground havana ende chisine vagari vemuno ground havana ende havahwini
tamboedza kubata mutauriro wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi mamwe mapurisa anga achirambidza veTriple C kuita musangano wavo anga achiti ari kutyira kuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira kana musangano uyu ukabvumidzwa kuenderera mberi asi izvi zvanga zvipikiswa nevatungamiriri veTriple C vanosanganisira vacharlton wende navaamos chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana covid 19 iriko zvechokwadi bato rezano PF rinofanirwa kurambidzwa kuita musangano yaro vari kukukudza musarudzo dzemabai elections dzokutsvaga mumiriri wemarondera central mparamende ndiva Caston Mateo veTriple C Ignatius Matereke vari kumirira zano PF pamwe navawitness muzavazi avo vari kumirira MDC Alliance ndakamirira studio 7 kumarondera ndini Frank Chikore
Sachigaro vebato riri kutonga rezano PF amai opa muchinguri kashiri vakurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena nunura ijena anotipa nyaya inotevera
vachitaura nhasi munhandare yechikangwe mukaroyi amai muchinguri kashiri vati vanhu vasatengese nyika nekuvhotera bato recitizen coalition for change kana kuti Triple C
tisapfurirwe tichitengesa nhaka tigosimuka musi wa26 tichienda kunovhota ndinoda kukutendai
amai muchinguri kashiri vatiwo vave kutobayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 yechina kana kuti 40 dose kuitira kuti vasave nedenda ririko iri kuti vachengetedze nyika kuti isatorwe nebato reTriple C
endai munobayiwe takutoita zvipo kuitira kuti tirarame tione kuti nyika haiendi kune iwawa wemacc watiri kuzwa
vatiwo hurumende ichapa vagari vemumaguta magwaro enhaka yedzimba dzavagere kana kuti title deeds pamwe nekuvawanisa mvura yakachena sezvo paine hurongwa hwekuchera zvibhorani zvakawanda sezvo vanhu vakawanda varatidza kuti havana kunyoresa kuvhota amai muchinguri kashiri vati vashandi vekwamudzviti vanofanirwa kuenda kune vanhu vachivapa zvitupa kuitira kuti vakwanise kuvhota mukuru wevanonzi inhengo dziri kudzoka kuzanu PF kubva kune mamwe mapato mudunhu rematonaland west vawestern kunonga vati vari kukwezva nhengo dzakasara kubato reMDC Alliance necitizen coalition for change kuenda kubato rezanu PF vaive nhengo yeMDC Alliance vasfraga chiwaya vanova mukoma wevaimbove nhengo yeMDC Alliance yakafa muward 4 izvo zvakakonzera kuti muve nesarudzo dzemabyelection vanoti vadzokera kubato rezanu PF vachiwaya vanoti vari kushungurudzwa nenhengo dzeTriple C vachinzi vari kutengesa nekudzokera kubato rezanu PF
muzimbabwe muno vanyatsonzwisisa kuti tine kumbiro remutemo mune inonzi bill of rights mune section imomo bill of rights inonzi freedom of association ndiri kufamba munzira mushungurudziwa nevanhu vakawanda hee vatendeka hee vaita ikodzero dzangu gentlemen
nhengo yebato reTriple C muprovinsi vakuda kwache chigumo vanoti zviri kutaura amai muchinguri kashiri manyepo vachiti bato ravo riri kuda kutounza utongi hwejekerere munyika Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zvishanu vabva kunzvimbo dzose mudunhu. Ndakamirira Studio 7 mukaroi ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, ZANU PF iri kuita mumwe musangano kwaMutare mangwana uyo uchatungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato iri vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Ukuwo mutungamiri werimwe bato reMDCT vaDouglas Ngonzora vari kutarisirwawo kuita musangano nevatsigiri vavo muZimbabwe Grounds mumusha weHighfields muHarare. Kuti tinzwe nezvemusangano wavaMonzora, tabata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Panyaya yekuitike misangano nemarari zedu takamborambirwa marari mairi ekuepoint nemapurisa tisingazivi kuti zvikonzero zvakanga zviri zvei. Asi parari yemangwana takatendwa kuti tenderere mberi nerari iyoyo. Tisingazivi kuti kana vachizotirambidza mangwana papa Grounds sezvavanowanzokuita kutumira mapurisa vachidispesa vanhu. But handisani ndasvika ipapo, tisatasvika ipapo, asi ndodaira kuti zvinobudirira mangwana. But ndinamutaura kuti takamborambirwa marari mairi pasina zvikonzero zvakabudirana nhasi asataita rari yede kuipoita.
Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato ari kuchemba kuti ari kukanganiswa?
Ndine urombo mukomanzi, asi zvikonzero zvavanenge zvisizvi zvavanenge vachirambirwa. Sematauro andiri kuita ini handitauri ndakamirira mamwe mapato, ndotaura ndakamirira bato redu nevana veZimbabwe. Saka kuti ndizvo zvava zvikonzero zvavanenge vachirambirwa ivo handizivi, asi zvedu ndiri kutaura kuti ini handizivo zvangu. Saka handingadi kuti ndiende munhaurirano kana ndipinde mukutaura zvekukomenta kunge ndinonzi haspokespesheni yemapato yese. Ndine bato rimwe chete randinokurora ndinokomenda ndiri ndakamirira vaMonzora.
Zvii zvamunotarisira kumusangano wenyu wemangwana uyu?
Tinotarisira kuti isu vanhu vachabuda neuwando hwavo kuti wanzwe meseji nekuti isu hatipo nekuti titaure nyambo nekutaure mafanisi. Nyaya iripo ndeyekupa meseji yerusununguko, meseji yeeconomic emancipation, meseji yeunity, meseji yepeace kune vana veZimbabwe. Saka tiri kukudzira kuti vana veZimbabwe wauye wanzwe meseji neudzamu navaMonzora.
Tinoona mumwe misangano yanga ichimboitwa navaMonzora kusina veruzhinji vari kuenda ikoko, havasi kubuda muuwando hwavo. Zvii zvamungataura pane izvozvo uye munotarisira here kuti pane shanduko ingaitika mangwana?
Musanyanya kutarisa imimi mainternal party meetings anga achiitwa mumaschools, mumaprivate residence ndeemastructures. Saka kana iri rally is a different thing altogether. Nyaya iripo ndeyekuti ngatitarisei kuti kana tichiseparate rally neinternal party meeting.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika nhasi kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Masairini anozivisa nezvekurwiswa nemuchadenga anzwikwa mumaguta akawanda usiku hwadarika achizivisa vagari nezvekurwiswa kwainge kuchazouya. Bazi rezvekudzivirirwa kweRussia rinoti raparadza kamba yemauto emuchadenga eUkraine iri pedyo neguta reVasilkiv. Nzvimbo inochengeterwa zvombo iri pedyo inonziwo yaparadzwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine rinoti mauto eRussia abhomba mosque iri muMariupol umo manga makawanda vanhu 70 kana kuti 80. Vamwe vanga vari mumosque iyi vanonzi vanobva kunyika yeTurkey. Mikana yakawanda yekushandisa mukupiwa kwerubatsiro inonzi ichavhurwa nhasi mugovera kuwanisa vagari mukana wakachengetedzeka wekubuda nawo kubva kumhirizhonga iri muKiev, Sumi nemamwe matunhu.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi yemunyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa neCovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa kubva zvatanga denda iri pazviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 521 wakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvika uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga munyika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri zvine makumi matanhatu nevapfumbamwe. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro makumi matatu nevatatu kana kuti 63 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri negumi nevapfumbamwe 5219. Makumi matanhatu nevana vavo kana kuti 64 vachinzi vari muzvipatara. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Reuters inoti sangano renhau reSPA razivisa nhasi mugovera kuti Saudi Arabia yauraya varume makumi masere nemumwe kana kuti 81 mukati memaawa makumi maviri nemana adarika, kusanganisira vanomwe vekuYemen nemumwe chete wekuSiria nemhosva dzinosanganisira dzeugandanga nekupfurikidza mwero. Uwandu uhu hwapfuura hwemakumi matanhatu nevanomwe hwakaziviswa munyika iyi hwemugore rose ra2021 nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakaurayiwa muna 2020. Sangano renhau reReuters rinoti gwenya renyukiya ranga rakambononotswa zvakanyanya remuFinland reOkiluto 3 ratanga kuedzwa kushanda kwaro nhasi nekuisa moto wemagetsi mugwenya renyika. Izvo zvinonzi nevari kurishanda veTVO zvichaderedza kutengwa kwemagetsi kubva kunze uye kudzikisa mutengo wemagetsi. Iye zvinotoenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi Marvelous aita hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nevamwe madzimai vachange vari musarudzo yemabai elections.
Nemusi wa9 kurume 2022, ini Linda Tsungirai Masarira semutungamiri webato reLabor Economists and African Democrats ndakanyorera mutungamiri wenyika ino newezanu PF President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa nema president zvakare anokwana kuita magumi manomwe vanosanganisira vaPeter Ndlovu veAll People's Party, vaNelson Chamisa veCCC, vaDouglas Monzora veMDCA, Federation of African State Party, vaJoseph Busha veFree Zimbabwe Congress, vaNefakare veMati, vaPeter Munyanduri veNew Patriotic Front, vaCharles Muchineripi Mutama vePatriotic Zimbabweans, vaKwanele Sabangana veRepublican Party, vaDaniel Shumba United Democratic Alliance, Mai Elizabeth Valerio veUZA neve Zimbabwe Labour Party Langton Machoko Tsamba, tichikumbira kuti tigone kunosangana sevatungamiriri vemapato vari kuparticipate mumabai elections musi wa26 March gore rino.
Sei makafunga kuti munyore tsamba iyi uyezve inobatsira sei?
Tsamba iyi ndakainyora kuburikidza nekuona kuti violence kurwa kusawirirana nekusaremekedza vanhu vane muono wakasiyana zviri kuramba zvichiwedzera mukati menyika yedu, zvichiita kuti sarudzo yatiri kuda kunopinda isava sarudzo iri free, isava sarudzo iri fair, isava sarudzo inoita kuti isu vana veZimbabwe tiyanane chero tine muono wakasiyana. Ndakapa zvakare mufananidzo kuti kana mumhuri yatinobva tichigona kuenda kumakereke akasiyana asi tichiramba tiri mhuri, chiri kutitadzisa kuyanana semhuri yevana veZimbabwe kuti tive nemuono umwe chete wekuvaka nyika yedu chero tine muono wakasiyana pane zvematongerwo enyika. Ndakakumbira zvakare kuti tigone kunogara pasi sevatungamiriri vemapato iwayo tichionesana kuti kuti totaura sei nevanotitevera kuti vazive kuti tiri vana vanyamunhu tiri nyika imwe chete kupikisana pane zvematongerwo enyika zvirevo tava vengi kana kuti tinosvika pakunorwa zvekusvika pakunorasa upenyu sezvatakaona zvakaitika kukwekwe masvondo apfuura zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti kana yanguva yekukampeina kuenda kumaelections nezvematongerwo enyika vana vanotanga kurwa pachavo vanhu vanogara munharaunda imwe chete vachirwa pachavo vachikuvadzana vachidzingana mudzimba dzekugara
chiwiro yenyu ndeyei mushure mekunyora tsamba iyi
zvakatikoshera sevana vanyamunhu kuti tigogona kubatana pamwe chete sevatungamiriri tichirakidza vanotitevera kuti tinogona kushanda pamwe chete chero chiine muono yakasiyana maererano nezvematongerwo enyika saizvozvo ndakagona zvakare kuti ndidome mukati metsamba iyoyo kuti mugore ra2018 mapato ese akasaina inonzi peace pledge vachitaura kuti vachava vanhu vanenge vachifamba vachitaura kuti vanovateedzera kuti ngatigone kupinda maelections musarudzo netsitsi nerunyararo nerudo tisingatukane tisingapopotedzane tisingarovane saka zvakare ndaitokumbira mutsamba iyoyo kuti tidzokere kuchibvumirano chatakaita papeace pledge chekuti tigone kudeka sarudzo isina popoto isina kurwa isina kuurayana
bumbiro remutemo wenyika rinoti nenyaya iyi
mubumbiro redu remutemo section 48 munotaura nezve right to life kodzero dzemuchizvarwa chega chega chemuno muzimbabwe kuti chive neupenyu upenyu hwacho husaputswe kodzero iyi tinoiona ichiputsika zvikurusa kana kuine sarudzo saka chitori chikumbiro chedu selabor economists and african democrats kuti vakuru vemapato nevese vanotevedzera mapato vagone kunokoshesa section 48 nekodzero dzemunhu wese wemuno muzimbabwe Section 58 zvakare yebumbiro remutemo wedu tinoona richityorwa Section 58 inotaura nezvema rights to freedom of assembly and association kodzero dzechizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chekuungana nevaanoda nekutevedzera bato raanoda zvinozosingiswa zvakare muSection 67 yeConstitution yeZimbabwe muchitaura about my political rights kuti chizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chine kodzero yekutevedzera kufoma pati yavanoda nekusapota pati yavanoda vasina kumbunyikidzirwa kodzero dzavo zvatinoona mukati menyika ino zvekuti vezano vanoti titevere isusu mukasatitevera tokurovai veTCC vachiti asingatevere TCC mutengesi kana kuti ndewezano zvinhu zvese izvozvo kutyorwa kwekodzero rebumbiro remutemo wedu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu chine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu pamusoro pezviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu nematano avari kukurudzira kugadzirisa dambudziko iri.
Makadasa kuparurwa kwakaitwa mabudgets nemakanzuru enzvimbo dzakasiyana siyana zvinokatyamadza zvinoita sekuti makanzuruwo anoraramawo munyika yavo isingararame veruzhinji isingararame vemabhizimusi mukatarisa kukwidzwa kwakaita maresinesi ndofunga panguva inoiyi kubva pa11,000 Zimbabwean dollars kana takatarisana nharaunda yekanzuru yeBulawayo City Council vakakwidza mutero yemaresinesi ezvitoro kuendesa pa293,000 Zimbabwean dollars saka ukatarisa kuti kana zvinhu zvichinge zvakwira zvakapetwa kakawanda kudero zvinoratidza sokuti tiri parumana nzombe vatengi nemabhizimusi nekuti mukatarisa even nzvimbo dzinopakirwa motokari dzakakwirawo zvakare mumakanzuro akasiyana siyana
asi muri kuonawo here upfumi hwenyika huri kukura Mutashu
tichinanavira kutarisana nekukura kuri kuitawo ikonomi yedu tinotarisira kuti pachawanda zvinogadzirwa muno uyewo nekuzosunungurwa kwakaitwa maboda kuvhurwa kwakaitwa maboda tinofunga kuti zvichaita kuti pange paine makwikwi iyo yatingati competition pakati pezvinhu zvinogadzirwa muno nezvinhu zvinenge zvichibva kunze kwenyika. Izvo zvatinotarisira kuti zvinogona kuderedzawo mitengo sekuti nyika yanga yakavharirwa. Tingati yanga yakavharwa kwenguva yakareba kubudikidza nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvinova zvaiita kuti vanhu vasare vasina sarudzo yekuti votenga zvipi nokuti vanenge vachingozomanikidzirwa kunge vachitenga zvinenge zviripo pamasherefu nekuti ndo zvinenge zvichiwanikwa. Sokuti zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika zvanga zvisinganyanyopinda nemukana yaitarisirwa nekuda kwekuvharwa kwanga kwakaitwa maabhodha.
Zvii zvimwe zvingadai zviri kukwidzawo mitengo munyika?
Tinotarisa isusu kuti dzimwe nyika dzatinotengawo zvinhu zvekugadzirisa zvinhu zvatinotenga mishina dzakakwidzawo mitengo. Mukatarisawo mafuta edizeri nepeturu akakwirawo pasi rose. Uye nauye inflation ndofunga mukatarisa kunyika dzakawanda dzakafanana nenyika hombe chaidzovana naAmerica. Mitengo yezvinhu kusanganisira neinflation hazvina kugadzikana. Zvisina kumbobvira zvaitika munguva yakareba chaizvo munhoroondo yeikonomi yenyika dzakadaro. Ukaendawo kuna naChina zvimwe chete izvozvo tinoona kuti zvinhu zviri kukwirawo zvichinanavira kukwira. Uyewo muno macho tine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosunda mitengo.
Saka izvi zvingagadziriswa sei vaMutasho?
Kugadzirisa izvi tichabatirana pamwe chete kuwedzera nharaunda inotambirwa mari yemuno yezim dollar. Saka tikuda kuti mari yemuno ikwidziridzwe uremu hwayo uye ishandisike panzvimbo dzakasiyana siyana. Ndosaka makaona juti redzimotokari kune vanenge vatenga dzimotokari ndofunga pari zvino chikamu makumi mashanu kubva muzana unokwanisa kubhadhara juti nemari yemuno. Imwewo rutivi rwakaenzana nechikamu ichocho wobhadharawo maus dollars. Saka matano atiri kubatirana pamwe chete nehurumende kuedza kuti mari yemuno iwane mukana wepakawanda painoshandiswa. Ndozvazvichiita kuti inyanye kuramba ichiderera uremu hwayo. Saka ikaderera uremu mitengo inobva yakwira uye dhora rekunze rikaramba richirema mitengo inobva yaremera veruzhinji nokuti vakawanda vanenge vachitambira mari yemadhora yemuZimbabwe. Havasi makambani akawanda ari kukwanisa kunge achibhadhara maus. Ndodavira kuti ndosaka muri kuonawo kuti panguva inoi hurumende inenge iri mushishi kutaurirana nevashandi vayo macivil servants kuti ndezvipi zvingaitwe kuti varambewo vari pachinzvimbo chakakwanirana chekuti vakwanise kunge vachiraramawo upenyu unenge hunoti remekedzekei.
Tinotenda vaMutasho. Manga makateerera kumutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutasho. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm tichakupai chirongwa chatiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemaby election dziri kuitwa mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchitumira mibvunzo yenyu muchishandisa mashoko kushandisa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa anoti 909am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Mukwanisa kunzwa Studio 7 na6am muburo kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuva pamaminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Sachigaro vebato riri kutonga rezano PF amai opa muchinguri kashiri vanokurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mumwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru. Tabata tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Iva ine zvinhu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.